Nyanzvi yezveupfumi uye vachinyorera bepanhau reWashington Post vaBarry Woods avo vakange vari muZimbabwe pakapfurwa vanhu mushure mesarudzo gore rapera vakati zvakakosha kuti hurumende ive neutongo hwejecherere uye iremekedze kodzero dzevanhu kuitira kuti zvirango zvakatemerwa nyika zvibviswe.
Certainly Zadara, which is still on the books, hasn't been extended by President Trump. Do they hurt the poor more than the ruling elite? There's a strong case that the sanctions do hurt the poor more than they hurt the ruling elite, which through corruption gets around the sanctions. Market-based reforms are likely to fail without international assistance. The business community, South Africa, and most Western donors want Mnangagwa and Mr. Nkube to succeed, and they can't succeed without assistance. Goes that argument. And foreign investors want in, but they won't come in unless they get Western approval.
VaWoods vakaenderera mberi vachiti nguva haisati yanyatsokwana yekuti nyika dzekunze dzidyidzane neZimbabwe sezvo pachiri nezvizhinji zvinoda kugadziriswa.
Here's the case for not engaging. ZANU-PF is hopelessly corrupt. The aid money would simply be stolen. There's evidence that would give credence to that. The January crackdown, in which 15 people were killed at least, several hundred arrested, this is after a disputed election, which was probably, in the words of some people, the fairest election that Zimbabwe had had in July. There was also a crackdown then. But the one in January really shocked people, and that revealed how brutal and oppressive the government is. ZANU-PF is determined to hold power at all costs. Those are the words of the former United States ambassador to Zimbabwe, who says there should not be engagement on that account, because ZANU-PF simply will not give up power. And it is said that Mr. Nkube, the finance minister, is a front, a very vulnerable man, and that ZANU-PF at its core opposes market-based reform, which is championed, I might say, and it's certainly true, by Mr. Nkube. So we don't know what's really going on. The government is incompetent and divided, and the reforms won't be implemented. Now there is the dilemma.
Muzvinafundo Steve Hanke, avo vanodzidzisa paJohn Hopkins University, vakaudza musangano uyu kuti Zimbabwe inokwanisa kubuda mumadhaka mairi kana ikagadzirisa mimwe mitemo inombunyikidza kodzero dzevanhu panyaya yevhu nezvimwewo nekugadzirisa nyaya yehupfumi hwenyika.
So the question is, how did Zimbabwe plunge down to these tremendously low levels? We have property rights, number one. Two, money. Three, there's no hard budget constraint in Zimbabwe, a situation where you have no discipline, very weak institutions, and no one's in control of fiscal affairs. That's what, when you have a soft budget and no hard budget constraint, anything goes, basically, in the fiscal sphere. And the fourth item, which has been alluded to a little bit with Barry's remarks, is that the dominant political party, ZANU-PF, is a party that operates much like an organized criminal syndicate or crime syndicate. So those are the four big ones.
VaHenke vakaenderera mberi vachiti Zimbabwe inokwanisa kushandisa hwaro sehwakashandiswa nenyika yeSingapore, iyo yakakwanisa kubuda munyatwa yekuondomoka kwehupfumi hwenyika kutodarika matambudziko akatarisana neZimbabwe.
In November of 2017, I wrote a piece in the New York Times suggesting that Zimbabwe adopt a Singapore strategy. And the Singapore strategy was developed by Lee Kuan Yew in 1965 when Singapore became independent. Singapore was, by the way, poorer than Zimbabwe is today. He established the currency board. That would, by the way, if this was done in Zimbabwe, there would be a Zim dollar. The Zim dollar, if the anchor was the U.S. dollar, the Zim dollar would just be a clone of the U.S. dollar. It would work exactly like what we did in Bulgaria. The inflation would stop. So you put a currency board in. We're going through the Singapore strategy. Lee Kuan Yew refused to pass the begging bowl. This is always a trick. Foreign aid is a killer. All the elites in Zimbabwe think the pot of gold is at the end of the rainbow is foreign aid. Somehow foreign aid is going to bail you out. It's never bailed anyone out. ensure individual rights. Public safety was big with Lee Kuan Yew in Singapore. Create a minimalist, high-quality, transparent government. Well, most of the budget in Zimbabwe is taken up with the civil service bleeding the taxpayers.
Vahenki vakashorawo zvirango zveupfumi zvakatemerwa nyika. Vakakurudzira hurumende dzekunze kuti dzibvise zvirango izvi sezvo zvisiri kubatsira kushandura zviri kuitika muZimbabwe.
On the outside, sanctions should be dropped immediately. Sanctions don't work. The history of economic and financial sanctions is one failure after another. The production of all kinds of negative, unintended consequences. So step one, unilaterally, the U.S. and the international community, to the extent the international community is involved, should drop sanctions and encourage, of course, the adoption of the Singapore strategy and stop talking about foreign aid. Foreign aid is not going to rescue Zimbabwe.
Chimwe chizvarwa chekuAfrica vagudei mo chakatsigirawo zvakataurwa navaHenki pamusoro pezvirango zvakatemerwa nyika.
The sanctions in Zimbabwe for now are seen to be largely targeting individuals, elite in Zimbabwe, and not the general population in Zimbabwe. The efficacy of sanctions are debatable. I know in other places in Africa, sanctions have worked to weaken the existing government. So if the intent is to weaken the existing government, maybe the sanctions would work. But sanctions, I would definitely agree with Professor Henke, that sanctions that target the people of Zimbabwe ordinarily is not going to work, and in the long term, is not going to help resolve the issues in Zimbabwe.
Vachitaurawo pamusangano uyu, gurukota rezvemari muzvinafundo Mthuli Ncube vakati hurumende yavo iri mushishi kugadzirisa mimwe mitemo kuti upfumi hwenyika huvandudzike. Vakataurawo zvekuti vakafadzwa nematauriro akaita vanhu panyaya dzezvirango zvakatemerwa nyika.
Kuno musangano wakafamba zvakanaka wakakudiscussa nyaya dzeZimbabwe and kwakataura kuti masanctions ngaabviswe. Ndinobvumirana nazvo izvozvo. Masanctions haasi kushanda chaizvo. Saka muviri ari kuimprovisa vanhu vari kutambura nenyaya yemasanctions. Masanctions ngaabviswe. Ndinotenda zvikuru kuti vanhu vakataura kuti masanctions ngaabviswe.
Musangano uyu wakapindwa nenhengo dzemasangano akazvimirira hurumende yeAmerica nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muWashington. Muzvare Pearl Matsibe ndemumwe wevanhu vakapindawo musangano uyu. Muzvare Matsibe vanoti vakafadzwa nemafambiro akaita musangano uyu.
Nyema sanctions vangu varipo Professor Steve Hanke vangu vachitiwo masanctions ngaachibviswa nekuti haasi kushanda, asi vangu vaine zvimwe zvangu vachirekomenda kuti zvingadai zvichiitwa asi kwete zvemasanctions. Vangu vachitaurawo nyekuti kureserve bank kwafanira kuita yavanotiwo pachirungu fiscal discipline, kureva kuti zvecorruption ngazvichipera. Vanhu vanobata mari ava zvinhu ngazvoitwawo nenzira yakanatsonatsa. Zvimwe zvavangu vachitaura nyaya yekuti panofanira kuitwa mareform achifanira kunge achiitwa nekukurumidza.
Vamwe vakapinda mumusangano uyu vakati kana hurumende yeZimbabwe yakatevedzera zvakakurudzirwa nezvipangamazano zvakataura pamusangano uyu, Zimbabwe inokwanisa kusimuka zvakare ichimira yoga sezvayaive mumakore ekuma1980 payakawana kuzvitonga kuzere. Ini ndini Marvelous Mhlanganyahuye weStudio 7 ndiri muWashington.